manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 12, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mukuru weIOM anopeta rwendo rwake rwemazuva matatu muZimbabwe achikurudzira nyika dzemusadiki kuti dzishandidzane munyaya dzekufambidzana kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSenate nhasi rapasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill uye zvasarira kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kusaina bhiri iri kuti uve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda avo vakurudzira vaMnangagwa kuti vasaine bhiri iri kuve mutemo sezvo ivo vaMnangagwa pachavo vakavimbisa kuti vachabvisa mutemo wemutongo werufu munyika pavakatora matomu muna 2017. Mumiriri wedziva resekwa muparamende vaEdwin Mushoriwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vakakwidza bhiri iri kuparamende vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa nedare reSenate uye vamirira kuti mutunga miri wenyika asaine
mutemo uyu kana wakanga wasainwa wakuita kuti Zimbabwe inge yakabatana nedzimwe nyika dzakawanda pasi pano kunyanya even mudunhu rino reSadiki kuti tifambe mugwara idzva tichiziva zvakare kuti mutemo wokutongera munhu rufu hausi mutemo uri maringe netsika dzedu hausi maringe uri maringe ne even neshoko raMwari kuti tinoziva kuti munhu wokutanga kuuraya akanga ari Cain akaura Abel asimwara vana kumutongera rufu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender Zakro vaEdson Chota vatenda dare reSenate nekupasa Death Penalty Abolition Bill.
Toda kutenda kuparamende yeZimbabwe ndinoimba kuti mutungamiri wenyika nerukudzo rwainarwo vachaitawo tarisa zvikuru izvo zvatiwa neparamende yeZimbabwe setarisiro yevana veZimbabwe kuti mutemo uyu unge uri mutemo ngochinyangadza zvikuru usingapenyika chimiro usingatarise kuvanhu sezvo vanofanirwa kunge vari
vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano munyaya dzemutemo reVeritas amai kuziva kwashe chingoma vaudza Studio 7 kuti zvaitika zvakanaka chose nekuti zvinoreva kuti hapana munhu achaurayiwa kunyange akapara mhosva ipi zvayo.
Zvazvinoreva ndezvekuti hapana munhu achatongerwa rufu pane imwe neimwe mhosva mukati menyika yeZimbabwe. Ende izvi zvaitwa nedare reParamende zvinoenderana nebumbiro remutemo repasi rino rese yatinoti izvo iwo maInternational Human Rights Instrument. Saka nhasi izuva rakanaka, izuva redu rekufara, tichifarira kuti hurumende yedu neParamende yedu yaitedzera magwaro emitemo epasi rino rese.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru wesangano reAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vapembedza dare reSenate vachiti zvaraita zvaratidza kukunda kwavo nevamwe vese vange vari kurwira kubviswa kwemutemo weDeath Penalty pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuupenyu. Amai Masuka vati vanotarisira kuti mutungamiri wenyika vachasaina bhiri iri nekukasika kuti rive mutemo vachivhura chikamu chechipi chechipiri cheparamende echikumi vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death penalty abolition bill vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017 Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mukuru wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM amai Emmy Pop avanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu vapeta rwendo rwavo vachikurudzira nyika dzemudunhu reSadiki kuti dzibatane mukutsvaga nzira dzakawanda dzekusimudzira kufambidzana kwevanhu pakati penyika idzi kuitira kuti dzinge dzichizosimudzira dunhu kuenda mberi. Amai Pop vakave mukuru weIOM wekutanga kushanyira Zimbabwe mukati memakore makumi manomwe nematatu nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vakapinda munyika nemuvhuro svondo rino vakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai Moyo. Chinangwa chavo chinonzi chaive chekuona mararamiro anoita vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muZimbabwe. Vaimbo yemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro svondo rino vakamira pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbo vemutongi wedare repamusoro Justice Mafios Cheda vachipadivirawo pamusoro pekufambiswa kwemabasa mukanzuru yeHarare. Komisheni iyi yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore mafambisirwo ari kuitwa mabasa mukanzuru uye nyaya dzehuori dzinonzi dziri kuitwa mukugoverwa kuri kuitwa nekanzuru nzvimbo dzekuvakira dzimba. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vachamisa.
Ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti kukuita kwekuda kungedena kwemanyai nekuti nyanzvinei nechekuita nezvinoitika mukanzuro. Handisi kanzuro, handisi mushandi wekanzuro, handishandi kuhurumende ndiri kunyoka kwagavhumendi, handisi minista. Ini ndakazvimirira muchimirira vana veZimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika. Ndiro basa randinoziva iroro. Asi ndakati hai zvisinei kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe nyere hazvivanikwi izvozvo. Mukaka wemombe haukamu pabere kana kaa. Saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvinenge zvichiitwa izvi.
Saka imiwo makavati chii muchipindura kumubvunzo wavo uyu?
Ndakavaudzawo mashoko andakavaturira ipapo. Zvamandishevedzera hazvina kana maturo kutsvaga kwashaya kutsvaga nemugati. Ukaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana kumandara pachembere unenge usina chinhu chaunogona kuwana pakati pazvo. Ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemurayiro, kanzuro inoshanda nemurayiro, inoshanda nemutemo weEdom Kanzuro Act. Saka hazvanga zviri zvekuda kungotungana kwembudzi.
Tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvo kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro adyo jina mukupana nzvimbo dzekugara. Imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvi?
Ini ndakagara ndataura pachena nemutungamiri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari nyari zvinoitwa hove inoora kubva kumusoro. Musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo. Tsvagai kumusoro ndiye kunotangira hoye kuora. Kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard. Ndinogara tichitaura chiri nechokuti standard set at the top by the leadership. Saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno huori ende zvinotangira pavatoko. Kana vatungamiri vasiri kunge vakarurama zvinokanganisa zvinhu zvose. Ndosaka kuti pavudiko vatungamiri vatsva vanotungamirira vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa contribution.
Avanga vari vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya button rekuti tevera kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp VOA Shona channel. Kanzuri yeguta reHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere muHarare. Mutoro wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare. Chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi, inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara, vachabatwa nechirwere ichi.
Maconditions acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva murwizi rwuripo, hapana matoilets, ndopavanorasira marara, ndopavana nzvimbo yacho haitoiti kuti munhu agare ipapo. Saka hatisi kuziva tinogona kuti vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo. Saka tinotanga kuti vavhakisineta veshe ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunonwa kana kuti kugeza ndirona zvatoti domestic purposes ngaitange yatritwa, aidha yabhoiliwa, maisa matablets, water guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukaumedza hauzonokodzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association, vaRuben Akili, kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka, zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura, zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe, zvakafanana nenyaya yekusatakurwa kwemarara zvikasagadziriswa, muchaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Saka gara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December, November period, zvirwere zvemanyoka zvichatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana kuti pachingwandati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuru. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government, asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuru mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa, kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei tisiri kubhadhara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association vaPeter Nyapetwa vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro, vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands nekuagira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumareserva chaitowanzi wetlands kana matoro anokosha, asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ishayike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands, vari kungofunga zvekungopuwa pekugara.
Chirwere chekorera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weDemocratic Republic of Congo waFelix Tshisekedi vakakurudzira kuti nyika ifunge nezvekuwandudzwa kwebumbiro remitemo paine vamwe vari kushoropodza danho iri vachiti mutungamiri wenyika uyu ari kuedza kutsvaga nzira dzekuti aramba ari muhofisi kudarika matemo maviri aanobvumidzwa nemutemo. Hofisi yemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu yazivisa nhasi kuti mauto eIsrael acharamba ari mune imwe nzvimbo iri kumuganhu neSiria iri pedyo neGolan Heights kusvika mauto ari mudivi reSiria avimbisa kuchengetedzeka kwenzvimbo iyi. Munyori mukuru wezano PF Robert Mpofu vapindira mugakava riri pakati pemunyori weboka revechidiki vatino machakaire nemutevedzeri wavo vaJohn Paradza zvichitevera danho rakanga ratorwa navamachakaire rekumisa basa dzimwe nhengo dzeboka iri vachiisa vamwe vavanonzi vakasarudza voga. Nekuona kukandirana makobvu nematete kwanga kwoitika muvatungamiri veboka revechidiki ava, vamupofu vazonyora tsamba vachitsiura vamachakaire kuti havana kutevera gwara mukupasisa ndodzokorora mukubvisa nhengo itsva nhengo idzi vachidzitsiwa nedzavo dzavakasarudza vachiti izvi zvakaitwa kunze kwemutemo. Asi vamwe vanoti kurwisana kuri muboka revechidiki uku ndizvo zvinoratidza kuti mubato riri kutonga hamuchina kugadzikana kubva zvatanga nyaya yekuti mutungamiri webato vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara pamwe nevechidiki vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishe. Tatanga nekubvunza vatongogara kuti vanoti kudii nemakakatanwa ari muboka ravo.
Hapana chinoshamisa, just unfortunate kungoti matsamba azongosvika social media pati kutaurirana kuripo pakati kwevatungamiri hakusi kwakawadzana kutaurirana kuti ai zvavaita zvataita zviri raiti hakusi kurwisana hakusi kwakatana kungosiyana maonero. Asi tinoziva kuti bato redu rezanupiefu rine purosesi yekugadzisa nyaya dzakadai kana vanhu vasiri kuita muono mumwe chete. Hazvisi zvingavanzi zvingabva zvashamisa kana kuti vanhu vangavazi vatotira pamusoro pegomo vasi vabembera kuti zanupiefu mune kunetana. Aiwa, hamuna kunetana, mavagadzirana chaizvo.
Vaharuzivishi hanzi navatongogara kugadzirisana kwebato.
Ipapo ndinowira navatongogara kuti hapana chekupembera pane vechidiki pane zviri kuitika, nekuti vechidiki vachitarisa utungamiriri hwevechidiki huri mubato riri kutonga vanenge vachitarisira kuti nhunha dzavo dzine chekuitira nekuwana mabasa, nhunha dzavo dzine chekuita nekuwanawo mugove wavo paminda, kuwanawo mugove wavo kumigodhi, kuwanawo mugove wavo kumakambani, kuwanawo mugove wavo muhurumende. Zvavanenge vachitarisa zvinge zvichifambiswa nevechidiki vebato riri kutonga hazvisizvo zviri kutaurwa. Zvatiri kuona pari kuitwa makakatanwa ekuti hakunganzi kuonesana, kana kuri kuonesana vangadei vakagara musangano vakabuda vane statement, nekuti panonzi pari kuitwa statement nemukuru wechidiki zvo zvichitarisirwa kuti vese vanenge vawirirana. Asi mukaona mutevedzeri womukuru wevechidiki akubuda achitaura rimwe statement, mukaona vamwe kune mamwe maprovhinsi kwakaita sekuna naBulawayo neMatebele neNorthern South vachibuda vachitaura kuti havasi kuwirirana zvakaitwa nemukuru wechidiki, zvinoratidza kuti hapasina kuwisisana. And mukaona zvavakubuda mumasaisai zvinoreva kuti kunyogwa kuri kuitwa mumatsamba aya hakusi kwekuonesana asi kutoradzana masimba. Vava panguva yekutwa kuradzana masimba sevakuru vechidiki, and kana vachiradzana masimba zvinenge zvichiratidza kuti umwe ane kwaari kutemba nako kwakatsika, umwe ane kwakatsikawo.
Vatongogara, hanzi chii changotarisa kuti utungamiri hwevechidiki hwakagara pasi pane kuti uyo aburitsa gwaro, uyo aburitsa gwaro?
Matamba ayo ari kuona achitenderera pasocial media anga asinei neruzhinji rwezimbabwe. Zvati unfortunate kuti azongoonekwa muda pamasaisai, but kutotaurirana kwemumba kwazvinenge kuchiitika kwozoonekwa kuti pane kodzero here kuti gare pasi tionesane. Hamunango mhanyo kuti ngatigare pasi, vanogara pasi kana pane agenda. So ndinotoziva kuti kusvika kuno vatungamiri vedu vari kutogara pasi vachionesana kuti aiwa dai zvadai dai zvadai dai zvadai. Tagara zvamutezi bato hombe, saka nyaya dzekuti tinenge tichimhanya tichida kugasa matambudziko esanganiwa nemuzimbabwe zvinoita kuti vanhu vaite muono wakasiyana kuti topinanevei iyi matinevei iyi. Pachinyangwa chedu chinenge chine chete, haisi nyaya yekuti vanhu vangatadze kurara kana kufunga nezvazvo kuti pane zvoitika kuzanupf. Vachaona zanupf ichiramba yakasimba ichingotonga yesani opposition ndokutoti vanhu vanobva vatodzingana mumapato kana vatobva kuonesana zvakanaka. Kwedu kune ideology, kune constitution, saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti tizive kuti bato redu richiri rakasimba.
Varuzivi shepindurai tinzwe hanzi, izvi zviri kuitika zvasiyana nezvinoitika mumapato anopikisa.
Ndiri kufarira kuna vasnowball zora nhasi nderekuti zvinhu zvavari kutaura ndiri kuwirirana nazvo, ndasingazivi kuti tinowirirana zvakadai. Tiri kuwirirana kutotishuwa zvasiyana nezvinoitika kumapato anopikisa, nekumapato anopikisa vakanetsana zvikadii zvikadii, hapazonzi pane azourawa. Vakanetsana zvikanzi pane adii zvikazodii, hapana anobudisira umwe zvombo. Vakanetsana zvikai pane azodii zvikadii, hapana anosungisa umwe. Izvi zvatinonge tichiona zvichiitika kuzanupf pavakanetsana hakusi kare 2017 musuno kwakafa wakawanda. 2017 musuno vakabudisa nazvombo zvehondo. 2017 musuno uyu vakadzingana vanenge vachinzi kwai gwara remusangano, unoona angachinzi mutungamiri wavamugabe vakasiudza kuti ausi gwara remusangano. Saka vasobo ndiri kufara kuti zvinhu zvese vanhasi ndiri kuwirirana nemashoko avo kuti shuwa zviri kuita kuzanupf hatingazvifananidzi nezvekumapato anopikisa. Mapato anopikisa kunoita kusawirirana, asi vanhu vangafamba negwara rimwe vachiziva kuti zviri kuenda kwakati. Ndosaka mukatarisa chinda kwatiri kuenda kumaelections mberi ukuku, zanupf inenge ichitoha, inenge ichitonyunyuta. Munoona ichitozama kutombudyidza kodzero dzevanhu, ichivharira vanhu mumatirongo. Takaona vana Timbonga vari mujere musuno uyu, inyaya yekuti vari kuziva kuti aiwa tinogona kunge tine kirikidhingi dzatakaita.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishi vari parunhare kuBritain nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kuregerera vasungwa vanoda kusvika kuchiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 vaimbopika kumajeri vakazoburitswa vachinzi vapedzere mitongo yavo vave kudzimba munguva yeCovid-19. VaBiden vari kuregerera vamwe vasungwa makumi matatu nevapfumbamwe vanonzi vakapara mhosva vasingashandisi chisimba. Uwandu uhu hunonzi ndihwo hwakawandisa hwevasungwa vanoregererwa zuva rimwe chete. Izvi zviri kuuyawo mushure mekunge vaBiden varegerera mwanakomana wavo vaHunter, avo vakanga vabatwa nemhosva mbiri. VaBiden vari kusiya basa gore rinouya chigaro chavo chichitorwa navaDonald Trump avakakunda musarudzo. Mukuziya nezvedanho iri tabata vanongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vachausi muchineripi Mutama.
Danho iri harishamise, chinongoshamisa chete ndingangoti inhamba yevasungwa vari kunzi vacharegererwa navaBiden. Asi zvisinei hazvo, zviri mukati mebumbiro remutemo reUnited States of America rinopa simba kune mutungamiriri wenyika kuti awanikwe achisarudza vasungwa vari mumajeri emuAmerica vane kodzero yekuwanikwa vachiregererwa. Zviri kwavari ndikangoti vachishanda naAttorney General vachibatsirwa papfungwa kuti vanokodzera kuregererwa ndevapi. Vasati vabuda mukutungamirira kwatiri kuona muAmerica temu yavo yava kupera.
Tinoona kuti izvi zviri kuuya mushure mekunge vaBiden varegererawo mwanakomana wavo vaHunter Biden. Munoona zvichisiya papi matanho iwaya?
Apa zvaita sekambudzi kanozikanotya pakakasungirirwa. VaBiden vangotora mukana iwoyo kuti vabva vangobatanidzira mwanakomana wavo nevamwe vasungwa vose varipo vakawanda vanga vakanenerwa dzimwe mhosva kuti vabva vaita sei vavaregerera, kuti zvisanyanyoratidza kuti vakawanikwa vachishandisa masimba avo zvisina mwero. Asi kazhinji vanowanzoshanda nemagweta avo achivabatsira kuti vawanikwa vachitarisa nyaya yoga yoga kana kuti mhosva yoga yoga yakaparwa nemunhu vachitarisawo kuti mhosva dzacho dzakanyanyooma zvakadini kana kuti dzaive mhosva dzakafanana nemhosva dzevainzi vanobatwa pamwe nembanje. Ezvino tinoziva kuti muAmerica mbanje dzavapa mutemo, unokwanisa kutenga mbanje asi yaunotenga yave nemwero yayo yainopiwa. Saka vazhinji vacho ndeve mhosva dzinoenderana nezvekuputa zvinodhaka.
Takanzwawo vakamirira kutora chigaro chemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vachitiwo vacharegerera vanhu vakawanda zvikuru vakasungwa nenyaya yechekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika paCongress. Munoona zvichisiya America papi izvi?
Zvichasiya America iri pamananzombe panyaya yezvebumbiro remutemo, nekuti kugara nekugara tinoziva America iri nyika inokoshesa bumbiro remutemo. Saka patinoona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzakuwanikwa dzichikurira bumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans vaCharles Muchinaripi Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apo sei inini ndinoda kungotaura namunangagwa kuti nyika iyi haisi kurema here kuitonga, nekuti isu tirikuona kuti izozizi kunana karuru kunoku hapasati pamhopo wakana zvipfumbudzi. Toona po nyika kubhadhara zvikwereti zvacho zvakungotaura, munozvikwanisa here kuzvibhadhara? Asi munotengera vamachifi motikari zvikakarara muipedza mari nezvinhu zvisina badza. Vanobhadha zvikwereti kuna World Bank nekuona IMF nekuti African Bank. Saka zvinhu zvakaoma izvo. Vanhu vari kufane nzara wofia. Takapedzisa kuora muna September apo taipuwa 25 kg yechibage pamhuri unengone vana 5. Nyika yekurema.
Vision 2030 yava munangagwa kunenge kusisina miti. Kuda ndio Vision 2030 zvavari kuzama kutaura. Kunenge kusisina miti, vanhu inenge vapedza nokuvesa nokuda kwedambudziko ramagetsi munyika. Ndio Vision 2030 yavari kuda. Zvomwe akamboimba achiti magetsi auya uya zvine pawa, manje acho akuenda zvine pawa.
Pakaipa pakaipa, ukaona nyika yatadza kubudirira nemaminerals ari more than 60 minerals. Nyika yatadza kubudirira nefarming. Ozonzwa kunzi nyika yaakuita mateksi papitsa nechikeni, yotekisa zvakare vanoita gambling, vanobhejera. Zivai kuti kwatiri kuenda hapana, hapana, ende chinozikanwa hapana. Kune dzimwe nyika kumaeuropean countries kana mutungamiriri kana kuti vanotungamirira vakundika kusvika pakadai, wanongotaura wobva pachitsvimbo kune vamwe kuti vaitewo manew ideas. Zvarema, aiwa zvaremera kumusoro setsvimbo.
Kudai takwanisa kupiwa kwanisiro zvokuti tikwanise kushanda pamabasa edu emaoko atiri kuita, tine rima miriwo nezvakasiyana-siyana. Saka mbeu dzinotipa mari chaidzo chaidzo, tina zvikwanisiro zvokuti tikwanise kutanga kudzishanda. Saka tine chichemo kune vanobatsirawo vai kuti ngavatibatsirewo kwanise kusumudzira purojekiti dzedu, kwanise kuraramisa mhuri kunonzara.
Makadiko pa...
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kusvika kumagumo kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekukurudzirwa kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai pamwe nevanasikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reSenate rinopasa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Standikile Musanga.
So kuhisika tisenda wa VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7. Namhlanje ke ngolwesine mhla ka 12 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, idale leSenate lamhlali pasise ukukhangelelwe kuba umthetho wokuqeda ukugwetshelwa kwabantu ukuthi balengiswe i-death penalty abolition bill. Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ubemukele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-International Organization for Migration, unkosikazi Amy Pope, uthi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphumi elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazi. Umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, obethekelele leZimbabwe okwamalanga amathathu, unkosikazi Amy Pope, uthi amazwe asemhlubulweni weSADC kumele asebenze ndawonye ukuze alungisise indlela zokungena lokuphuma elizweni ngenjongo yokuwathuthukisa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba, unkosikazi Pop uveze ukuba useqhube imhlangano labantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wendaba zezisebenzi uMnumzana July Moyo lenhlanganiso ezizimeleyo. Uthe emhlanganweni yakhe ukuqakathekise kakhulu ukuba kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe asemhlubuleni weSADC ukuze basebenzise indlela zakulezi nsuku ukubona ukuthi bangaki abantu abaphumayo labangenayo elizweni.
The possibility is to work with the minister and other members of the government to
kumalanga amathathu nikwele Zimbabwe kunengi esikuxoxileyo okugoqela ukuba sibonisane ngendaba zokuphuma lokungena emazweni.
Uqhubeke wathi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphume elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Unkosikazi Pop uthe eleZimbabwe kumele lize leziqondiso zokubona ukuthi abasakhulayo bayasekelwa ekwenzeni imisebenzi yezandla, esithi lokhu yikho kodwa okungenza ukuba eleZimbabwe linciphise inani labantu abaphuma kuleli. Uthe uyathokoza ukuba loba nje eleZimbabwe lilendubo zalo kulabantu abavela kwamanye amazwe abagcine enkambeni ezifana leTongogara, Waterfalls naseChipinge. Ingcitshi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu elizweni zivumelane lonkosikazi Pop, zisithi kumele elizwe lize lendlela zokuba abantu bengaphumi elizweni. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso yeWenela Association ngumnumzana Peter Siduli.
Kumele ilizwe liqakathekise ukuba abantu besebenze belapha lokuba abantu beZimbabwe bayathola imisebenzi kuleli ukuze siphungule immigration. Imisebenzi ekhona kumele ibhadalwe iholo elithenga.
Usekele ngumnumzana Onias Ziwonye osebenza ekolishini yeBindira University.
Kumele uhulumende asekele abasakhulayo abaqeda izifundo zabo ngoba ukuxotsha abantu kuleli akulokunye ngaphandle kokuswela umsebenzi. I-IOM kumele isize ekupheni uhulumente ulwazi lolu.
EleZimbabwe libikwa lilabantu abafika izigidi ezintathu abaselizweni laseSouth Africa kuphela, ukuthi iningi labo lisabalele emhlabeni wonke emazweni agoqela ele-United Kingdom, Australia le-America. Kolunye udaba, idale leSenate lamhla lipasise okukhangelele ukuba ngumthetho wokuqeda ukugetshelwa kwabantu ukuthi belengiswe i-death penalty abolition bill. Lokhu kuza ngemva kokuba idale le-National Assembly lenza okufanayo ngenyanga edluleyo okukhomba ukuthi abantu abaseyi kugetshelwa ukufa. Ingcitshi zenhlanganiso Amnesty International zithi lokhu kwamukelekile ngoba isigwebo lesi siphambana lamalungelo oluntu. Lokhu kukhulunywe unkosikazi Nokholo Machazi emele iAmnesty International.
Sikhuthaza umongameli welizwe ukuthi aqhakathekise isinqumo lesi, asayine ngesikhathi kungekhatshana. Njalo wonke abagwetshelwe ukufa baguqulelwe izigwebo zabo kube ngezeminyaka. Isigwebo sokufa siveza ulunya udlakela njalo sehlisa isithunzi salowo ogwetshiweyo. Isigwebo lesi kasifuneki emhlabeni wonke jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi umthetho lo ufanele ngoba laye kasithandi lesi sigwebo njengoba wake wasithola ngesikhathi sombango elizwe labamhlophe. Elezimbabwe lacina ukwethulela abantu lesisigwebo ngomnyaka ka-2006 njalo okwamanje akula muntu osethe wathatha umsebenzi lowo. Iningi lisithi kumele kube lendlela zokuthi abantu abadala amacala bejeziswe ezifana lesigwebo sokudilikelwa lijele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abalobulili obungachaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me, olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ube mukele. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abanobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa ngumphakathi njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyi-lesbian, oyinkazana, ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-condition yabo yamphatha kabi kakhulu mina ngoba ngagcina ngibanjwa imikhuhlane ethize, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because kwehlile kuyamukeleka emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Nomngane edlula umphethi nezihlobo zingiphethi lindlela ukuthi abazophila njani. Kwakunzima kimi but nothing no problem. Ngizoma lo mntanami nomtshado wami waphela, ukufundisa baphela, izihlobo zami ngathi maningi kancane. Ngimele umntanami ngoba nxa umntanami ehlaba umkhosi uthi mama lo, ngimekele ukumela umntanami uthi mama lo uzakulahlelelwa bani.
Isakhamuzi sakwaBulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa usola ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ubona ngani ama church yiwo instigator mbe ya promoter ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTQ. I-acceptance khonokhani ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyabe kuthiwa yimimoya i-spiritual what i-deliverance and khonokhana kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Madongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usona udlakela lobandlululo olujonge ama key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakunikezela ngisho le mabandleni okholo. Akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka efela umuntu akazange wabandlulule.
Umnumzana Mnyaradzi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be me ngoba laba bantu bahlangana nobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi, ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi singakhangelaneni phansi, sonke singabantu, singabi lodlame, singabi lenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu, sikhona emabandleni, sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathi ntambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhubha uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iofisi yenhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla ithe ibutho lelizwe lakhe lizahlala likhona le-Syria endaweni eseduzane le-Golan Heights eyi-buffer zone kuze kube lesiqiniseko sokuthi bavikelekile. Ibutho leli ligxile kuleyo ndawo kulandela ukugenqulwa kukalowo wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad. Iofisi le ithe ayisoze ivumele amaqembu e-jihad egcwala kuleyo indawo esethusela abantu be-Israel njengalokho okwenzakalayo ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usephiwe inhlonipho yokuba ngowesilisa olohlonzi kulomnyaka i-Person of the Year yi-Times Magazine okungokwesibili. Njalo utshaye insimbi lamuhla ekuseni e-New York Exchange njengesiko lalokho. Umnumzana Trump wamukele ngenjabulo linhlonipho ebiqondiswe ekunqobeni kwakhe kukhetho, kubika abezindaba abe-Associated Press. Abanye abamukela inhlonipho efanayo bagoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umqondiso wenkampani ye-Meta umnumzana Mark Zuckerberg, upapa weRoma uPope Francis lomongameli Volodymyr Zelensky weUkraine. Uhlandla lethu lengxoxo mpikiswano lamuhla sihlaziya isimo sokunanzwa kwamalungelo oluntu elizweni ngemva kokuba eleZimbabwe seliqanjwe njengelinye lamazwe angahloniphi ilungelo loluntu kuphenyo olusanda ukuqhutshwa inhlanganiso yeCivicus kunanzwa usuku lweInternational Human Rights Day kuthange. Phezu kwalokho, inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights layo ithe ikhathazekile ngokwephulwa amahlayana kwamalungelo abantu elizweni lanxa ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lonyaka kube lentuthuko ekuhlonipheni lelo lungelo elizweni. Kambe ngempela liyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Sixoxa lomnumzana Solani nje emnyama moyo kubandla le-CCC njalo engusenator endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF eMathebeleleni South onguye umqalisiziba.
Inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa ngabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lizwe. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhulumalizana yitho ezingabe sezikhonza ukuthi iZimbabwe irenkwe njengokuthi yilizwe elinganandiyi ungathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina ngeza leZANU-PF siwakhangele ukuthi angabe ubani akhutshelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa uma usuyasusiya kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini, uzafumana ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingxabe isikuwe Nomzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayisaba besizweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu laba benelungelo la. Ngiphinde ngithathe isitance abamaloya amela ama-human rights eZimbabwe ilungelo labantu ukuthi hhayi bo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu alinandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo-2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-security lapho kuzabharantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech. Izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa, kodwa wona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelihlo lakhe. Okuyibona ngangiwadingisisa zakumanje ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe abantu abaningi emfundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhala ukufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo, kodwa abantu bonke abasuka bayibange ukuthi babe funti bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonti lokumoya wedwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu nxa sebebophisana bebodwa ngale babe sebefaka ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutshoyo ukuthi khona banyenzezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe lime ngelingeliselekiye bani ngelisa bathinthini. Oba bona kwabakhandela ama-sanction akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla, umuntu ufanta athole isikole, isekelo elivela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu? Sengiqamula eZimbabwe umeniyazasethethina umenzaziasethethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona ineseke yama yamelela umuntu wewanda lezantlei uma sekuthe kwaba le problem okuthi bayama laphana bathi le siyamdifenda. Ikhona i-situation enjani? Thina esikhona kubanja lezantlei sibona uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo, abantu basenjengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization ama-lawyer abamele abantu bezanu-P_F enkwaziyo bamela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo, abantu bezalo bazahlukunyezwa ngubani? I-African Union ngemhlubulo wethu we-SADC wakhuluma lezimbabwe ukuthi bathi bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights. Nama-organization akhuluma ukuthi bafaka i-pressure ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu. Bakubona khonalokho ukuthi khona kuvela kusebenzi bese ngikuyindaba yama-sanctions. Mina andingile themba lokuthi abantu labamele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu bezalo phela. Akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bangena empini ye-DRC ngesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-white countries akhuluma laba abatshele ukuthi lingene endani e-wrong yikupha la ma-sanctions. Njalo ama-sanctions lawa akusiwo ma-sanctions eZimbabwe, kambe ngaba ama-sanctions eZimbabwe njani wona kuma-individuals. Amabizo abantu jenise ukuthi khona labo bantu babayenza ku-wrong kwaseZimbabwe, i-corruption yeyama-sanctions. Kwathi ama-diamond kathengiswa ngama-sanctions, kwathi angalawo ma-diamond nxa engathengiswa. Yikho engakutsho ukuthi indaba yama-sanctions asebesithiwe akusithe sabi zama-sanctions. Njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa, kathesi izimali zinikwa abantu, izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions. Ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo, kuyamayinwa kuyangaphi konke lokhu, ama-truck adlule emabhoda ehamba ayangaphi nxa kungama-sanctions. I-ZANU-PF ibe ngobhi emazambikwe. So kathesi thina sesifela ngemi-ZANU-PF ingena emazweni amanye efuna ukulungisa kusuke ukuthi kulungisa ilizwe lakithi laseZimbabwe. Umfowethu Malaki kathi ehlale ethi ecabange or ebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi obhotshina sisele samasanjini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South, njalo engusenator obexoxa ecingweni le-Studio 7 endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF khona le njalo eMathebeleland South. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden namuhla wesule izigwebo zabantu abayinkulungwane elengxenye i-1500 abadala amacala amancane achiyeneyo. Abantu laba babotshwa ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 Vapika abasebe kululwa ukuthi bayiqedisela izigwebo zabo ngekhaya. Umongameli Biden uphinde waxolela njalo amacala abantu abangamachumi phose amane i-39. Uthethe inyathelo elifanayo kunsukwana ezedluleyo, waxolela indodana yakhe uHunter, yena obeselinde ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elecala lokwehluleka ukuhlawula imithelo kanye lelokuthenga umbhobho ngaphandle komthetho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yestudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Muringai.
Ama-presidential pardons lawa aqakathekile ngoba kaningi abantu babegwetshelwe iminyaka because abanye abala ma-representation amaningi. Singakhangela abathi ngama-low income earners yiba bagcwele emajele yona lawa ama white collar crimes bakuma minimum security prisons benza izinto ezilula nje ma ungatshontsha imali eningi ongayenza amacala uthathe isigidli lesigidli zemali ukugwetshwa kwakho is not as long as umuntu mbeni obhema imbanje or ithengisi isidakamizi or something like that. So khonoko akuyenzileyo ukupardona ukuyekelela abantu laba for ama-commutations ama-sentence abo is very very helpful ngoba labo bangangena etilongweni bala ama-programs angathiwa ayabancedisa to reintegrate into society. So lokho vele kuqakathekile for a president to do ma esesalele isikhathi esifitshane. It's a tradition eyenzakala lapha eMelika ukuthi bayiyekelela abantu laba or change their sentences ukuthi abe lula babuyele emulini zabo and whatever. Okunye okuqakathekileyo kumele sikukhangele, it's not violent crime or abantu ababulala abantu and all this other stuff. So khonoko it's just ama-crimes anje engakhulumileyo kuqala laphana.
Bakhona abanye abasola uBiden ngokuxolela indodana yakhe. Uthini ngalokho?
Njengobaba, I don't blame him. Ngoba siyakwazi ukuthi ma ubaba wakho or umama wakho is a politician in any country in the world. Bakukhangela ngamehlo ahlukene labanye. Ngoba babe-expecta ngantho abantu abo duzane lo inkosi uJesu Christ. But siyakwazi ukuthi abantwana labo bayawona. So mina hayi angiboni kule problem okunika ipardon ayenzileyo kuHunter indodana yakhe. Ukusolwa akwenziweyo ngama-Democrats lama-Republicans vele it comes with the territory. Akula into ezayenzwa ngumongameli welizwe that is going to please everybody. So khonapho ngithi hayi he has to take it on his chin ephonga ukuqhubeka ehambe ngoba yena ngubaba kaHunter and Hunter has been through a lot of things in his life. So singakhangela khonapho mina ngiyathi ha he did the correct thing. Look at the power yangkhona ngoba ma usuphumile you cannot expect umuntu ongenayo ukuthi ancede umntwana wakho from going ejele with things like this. So ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe zeMelika obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yichona njani basakazi? Bantu bakithi into ehluphayo elizweni lakithi inye. Asinazo inkokheli eziqotho eziphikisayo. Lingabheka ngale koMozambique, inkokheli eziqotho. Sisaze siyothola utshintsho elizweni lakithi, nyakana sathola inkokheli eziqotho. Lezi inkokheli esinazo ezithi ziyaphikisa, hayi. Akula nkokheli lapha ikudlala ngabantu lapha. Ungeke uthi ucabanga ukuba inkokheli yeqembu eliphikisayo elizweni lakithi, kodwa ucabange ukuthi lizwe uzaliphakelwa njengepleyiti, uphakelwa ipapa. Ungeke kwenzeke lokho. Ungeke uthi wena uzaba liqembu eliphikisayo, uthanda i-comfort zone, ikudlala ngabantu lokho.
Siyabingelela siyabonga. Umbuzo enginawo ngokuthi uWilsman Ncube lo sengezo chabangu bangabantu besintwini besihlaza kangaka besenza amampungi bacabanga ukuthi bayini ngoba vele ngabe bayahlangana bebe into eyodwa ngoba bazimbila zantabanye bayinto ezani bayi agent ezani bonke bobabili bengathoni besikhohlisa bethi bazakwenza inkantolo inkantolo kabantu inkantolo ezani kuyadlala ngabantu ukuthi thwaba ngamacele amacele aphikisa ubani bayizani nje uWilsman Ncube kabe nguminister wezani nje usengezo chabangu ayishanyele shanyele le iheadquarters ezani behlukane labantu vele kahle kahle into yabo nje labo nje kuzwa nje igama lokuthi sengezo chabangu uWilsman Ncube kuyasinyanyisa nje into eZimbabwe nje injoba injalo enxa abantu abangamahaga bafuna ukudla okungapheliyo manje uWilsman Ncube labo sengezo chabangu bulala abantu beZimbabwe bafana nentwala ukuthi bancela igazi labantu abavele sebezikhathalela abantu beZimbabwe behlupheka behlutshwa indlala behlutshwa isomiso since 1980 bangawasenzela amampunge thina basinyanyisa.
Studio 7, Studio 7, ambingelele ngumzodla na umpofu Jay lapha. Hayi bantu, hayi bantu, la bantu bezanu PF abatshontshe igolide kunganjani le mali zabo ezibekwa ngaphandle kwamazwe zithathwe zibuye back to Zimbabwe zisiza abantu abahluphekayo ukulungisa umgwaqo? Kungaba kanjani? Ngiyabonga.
Yebo, Studio 7 ninjani? Hayi, mina nje angazi ukuthi why lokhu akukhulunywa ngabantu singeke sizwe nje kuthiwa hayi sizwe imibono yenu kwenzeke ukuthi nokuthi ngale nto ebeniyikhulumile anilandeleli kuyakhulunywa nje kuphelele emoyeni. Sazakhulunywa okunye imibono yabantu bayikhulume nje kuphelele emoyeni.
E-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli? Uchamisa sewaqhuzu kunyawo abalandeli bakhe enindebele omfo kaSondumba abasela direction ngangibahlala ngibatshela mina ngisithi kona uChamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene la nekhethweni? Khokhelweni uqhuzukile.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanili lakho ukusithumela yeni imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Leyi balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngakhohla uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esicubungula ukuphathelane lokuqeda ukuhlukuluzana ngobulili, i-gender-based violence. Sikhangela ukuthi umkhankaso lo uqitshiwe kuyona le iviki. Lolo luyabe luhlelo lwe-Women's Round Table olulandela lona lolo. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.